A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 15th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkwama.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about a call by the government to Zimbabweans in the diaspora to consider taking up jobs back home.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday and on 4930.
On the internet, we are at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as www.voashona.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo's call to Zimbabweans in the diaspora to consider applying for jobs advertised back home so that they could use their wealthy experience to help revive the economy.
Minister Moyo made the call at an event dubbed Road to Davos 2020 in Harare last week, where he was meeting with youths.
The government says it has put in place facilities such as setting up a diaspora's department, the Zimbabwe Investment and Development Agency, and is also working with Public Service Commission to help those in the diaspora who are willing to take up employment back home.
However, many Zimbabweans in the diaspora say they very much want to go back home and help develop the country, but the environment is not yet conducive, citing some cases of human rights violations allegedly committed by government agents and economic hardships among a host of problems.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebo, kunjalo lichona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngolwesithathu kuhlelo lwe Live Talk. Kudiaspora Forum lamhlanje isiqoqoqela udaba olusekudwini. Lutaba lwenkuthazo kahulumende eyokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kumele zidinge imisebenzi ekhaya ziphenduke zizephathisa kumizamo yokuvuselela umnotho. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe ekhuluma kuli viki wathi yena uzulu weZimbabwe ophandle ulobungcwethi lobungcithi kunhlangothi ezitshiyeneyo, ngakho ubungcwethi alabo bubalulekile kumizamo yokuvuselela ilizwe. Uthe ngoba here and there kuphuma imisebenzi kumaphephandaba amankampani edinga ingcwethi, kungaba ngu-general manager, aba ingcwethi kweze technology. Yikho ke lapho ubaba uMoyo athi abeZimbabwe abaphandle kumele bayikhangele leyo msebenzi, ba-aplaye bayithole babuye bazephathisa ilizwe. Kodwa abaningi abaphandle kwelizwe bathi cha, ngabasoze bayilandele leyo nkuthazo ngoba umnotho weZimbabwe ufile okokuthi hayi vela kuphileki. Ngaphandle bathi ngubani ongashiya imali ayiholayo, sei ngomnyaka lapha eZimbabwe uhola 100 emelika kumbe e-UK uhola imali engange 100,000 US dollars. bayamangala ukuthi eZimbabwe lapho nga-applyela khona umsebenzi uyabe uyaphiwa malini ngoba uhulumende ukhanya engelayo ipolicy ephathelane labantu abakudiaspora engabahuga ukuthi impela babuye ekhaya bazisebenza khona. Ngoba abaningi bayafuna impela ukubuyela ekhaya kodwa isimo bathi kasivumi. Yilo udaba esingalo lamhlanje jonga.
Ongo vadiwa atereri nevatariri nasi mchurongwa chedu chatuno tarisa shuruku batana kana kusangala nevanawe Zimbabwe wariku nzeko enyika. Tatiti mbo tarisa mashoko wakata urwane guruko tarisa kuchikiza yane zimwe enyika. Vasibusiso moyo sondo rapera. Eku kuru zira vanawe Zimbabwe kutiko madiwo kumbo pindao mchurongwa shuruku tora mabasa muzimbabwe. Kune mabasa anushambazwa ma newspaper ma pepa na umu zinefenyuro. Kuti vanhu vanenge vachitsvagwa vanga vamaneja unga vane basa ripi raunofunga kuti unokwanisa kunge uchiita rauri kuita kana kunge wakadzidza uri muno mudiaspora. Hurumende iri kuti dzokai kumusha mutorowo mabasa iwayo, apply mabasa iwayo, mupindawo mobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Ndonyaya tira kuti tikurukure nhasi. Akasike kutanga hako kuti hurumende inge ichikurudzira vana veZimbabwe vari kudiaspora kuti vange vachidzoka kumusha. Tunochirangarira kuti muna 2009 munguva yehurumende yemubatanidzwa pakaitwa zvakare kurudziro yekuti vana veZimbabwe dzokai kumusha munge muchibatsirana kusimudzira upfumi hwenyika. Asi vamwe vari kunze kwenyika vatataura navo vari kuti aiwa hapana chakaipa, vakagadzirira zvikuru kuti vadzokere kumusha kunotora mabasa iwayo. Asi chii chakamboita kuti vamwe vacho vange vachibuda munyika? Hanzi vamwe vaibuda munyika nekuti vanenge vachishungurudzwawo nemamiriro enyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu. Vamwe vari kubudawo munyika nenyaya dzekuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana nezvimwe zvikonzero zvakangosiyana siyana zvagadziriswa here izvozvo kuti vanhu vange vachikwanisa kuzodzoka vachigara. Uye pane vamwe vasimudzawo nyaya yekuti wakadzokera kumusha uine hunyanzvi ndeipi assurance yauye nayo kana kuti chinokutsigisa kuti unge uchiziva kuti aiwa ndadzoka ndinochengetedzwa kana kubatwa zvakanaka. Wadzokera kumusha wasiya basa rako pamwanga wachitambira $100,000 uri kuno kana kuti $120,000 wadzokera kumusha. Zvii zvinenge zvichizoitwawo kuti unge uchichengetedzeka. Dzimwe nguva wapinda washanda mabasa basa rako mwedzi mitatu basa rabva rapera, unozochengetedzwa sei Mutunga?
Hongo jonga, pane vamwe vakadzokera papa panguva yeGNU yaambotaura zvinhu zvakafaya asi payakapera GNU yacho vakachema. Vamwe vanga vakutsvaga mari yekudzokera asi vakaishaya.
Saka ndizvozvo unenge watamisa mhuri, watamisa vana vechikoro. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kutinzwe kubva kwamurimi vateereri nhasi. Handizivi kuti tine vati vatatave nawo here parunhare kana tisatane vanhu parunhare. Tombotarisa kuti vari kunyora paFacebook page yeshona vari kuti chii. Tina mukoma Austin Dzapasi, hanzi muri sei timu? Aiwa tinotenda mukoma Austin. Chikwata chiri kurarama. Mukoma Vitalis Vita Kalisas Musaigwa, hanzi hai, we on studio. Hongu mapinda mchurongwa. Trust Chipanga, good evening VOA team, we are happy with your services. Thank you keeping us updated. Aiwa tinotenda onesu muchinga mchititigira. Chungu chete kubwa kuna mukoma Limson Ngwena, watching you from Bait Bridge. Tapiwa Sitole vaisa namba dzavo kuti vafonere. Hanzi ndiri ku Kempton Park muJohannesburg South Africa. Zvimwe chetewo namukoma Vitalis vaisa namba yavo, tichakuedzai kutinge tichikubatai. Na hanzvadzi Dorothy Garise Majga, zvimwe chete na Bauren Kapfudza, mukoma Bauren Kapfudza. Messi Makuyana, hanzi watching you from Durban. Aiwa tinotenda zvikuru. Ndofunga izvi zvinezvi tane vatinawo muchirongwa chedu vekutanga. Vanove vatawanda dzokora, vanove sachigaro webato reMDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa mudunhu reNorth America. Asi parunhare vari kuNorth Dakota iye zvino. Vadzokora tokugamuchirai muchirongwa chedu.
Makadii vajonga, tinotenda nekundunza pachirongwa. Makadii vateereri vese vakateerera.
Aiwa tinotendawo tichishuvira kuti makave negore dzvo rakanaka.
Anotonzi complications of the year nekuti kana ana mai nana baba nevaningina kumusha uku vasina kugara zvakanaka, nesuwo kuno hatichombopindi mugore racho zvakanaka. Tiri kungotamburawo nepfungwa sekutambura kuri kuita vamwe vedu vari kumusha.
Ndizvozvo. Regai tinzwe kuti tine tichiwana zvii kubva kune vateereri nemiwo. muchirongwa chino chikurukura pamusoro penyaya iri kuitwa nehurumende kana kuri zero ndotanga hangu nerurimi rwechirungu kuitira kuti tingopinda pahanzi peji rimwe chete nevamwe vese vateereri. Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo, last week he was addressing a meeting of youths in Harare where he urged Zimbabweans in the diaspora to also apply for jobs that are being advertised back home. He was talking of Zimbabwe tapping from its own on the expertise that people here have, or people in the diaspora have. What's your take on that, Mr. Jokora, as the MDC chairperson?
Most of the people, Jonga, whom I'm talking to in our groups, in our conversations as Zimbabweans, they are saying maybe there's something now seriously wrong with SB Moyo, because he's asking people to come back to Zimbabwe to take up which job, because statistics in Zimbabwe say over 80% Zimbabweans are not working in Zimbabwe. There are no jobs that are available. We have graduates that are coming from the University of Zimbabwe who have graduated, some who graduated 5 years ago. They have not been able to get jobs. We have teachers. I come from a teaching profession myself that I changed when I come here. And I'm still very active in all teachers groups, in most teachers groups in Zimbabwe. We have teachers who have graduated from teachers colleges. Long back, you used to know that if you become a teacher, if you become a policeman, if you become a nurse, you would not fail to get a job. But now we have teachers who have graduated from the many teachers colleges that we have in Zimbabwe who are still not employed. They have not had any jobs. They've done interviews. I know people who have been unemployed, who have qualified as teachers for the past 3 years. They have not been able to get a job. We have our youth in Zimbabwe who don't even know, Jonga, what a pay slip is, because there are no jobs that are available. So how on earth can Minister Moyo now say people should leave their well-paying jobs here in the diaspora and go to Zimbabwe and wait for jobs that are not even there? Which jobs is he talking about? I would want someone from ZANU-PF to tell us which jobs is he asking people in the diaspora to go and take up.
Thank you so much, Sheva Zokora Nambai Muriparunare Ntunga. We are now joined by Mr. Dan Moyo, who is the MDCT USA Provincial Chairperson and is here in Washington, D.C. Mr. Moyo, welcome to our show.
Tijonga, glad to be here.
Thank you.
Mnumzana Moyo, kutwa vuyane kaya lize vuselela ilizwe, liyahamba hii?
I think awandawa watandu kudala ngenondo za wandu. So, intole awaikulumayo, aila sense at all. Kuna manje ilizwe lile 95% unemployment. Unemployment ilizwe lidependa ngama remittances esiwathumelayo thina, almost 2 billion esithumelayo ukuthi ilizwe lona nana likwazi ukuthi liqhubeke on a daily basis. So for abantu ukuthi bakhulume into ezifana nalezo nje kudlala ngengqondo zabantu. Mase beswele into zokukhuluma ngangcono bazithulele, ngoba akusizi lokho abazama ukukhuluma. Akula ngqondo, akula explanation elogical abangayisho ukuthi i-reasoning behind it ukuthi bangachutha abantu kubele babuye ekhaya. Yikuphomba nje ukuswele izinto zokuxoxa, ngangcono nje bazithulele.
Kodwa vathi isizathu sokulimema ukuthi lina selike laphuma phandle labona ukuthi izinto zenziwa kanjani kwamanye amazwe, ngakho lilobo ngcwethi obubalulekileyo obudingakalayo eZimbabwe.
Well, leyo ke ngumbuzo ohlukeneyo ke lo. Mawu ukuthi uthi ufuna ama skills abantu abangaphandle, then ikhuluma ngokuthi ngoku-encourage abantu babe bazovula amabhizinisi ekhaya, ngoba okokuqala kumele kube namabhizinisi ukuthi abantu bakwazi ukuthola imisebenzi. So ma kukuthi bakhuluma ngoku-encourage abantu ekhaya ukuthi hayi wozani sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu ukwenzela ukuthi ukuvula kwena amakhampani kube lula, nokuthi ukuthi li-importe izinto from ngaphandle kube lula, ngizo izinto ngabe bakhuluma ngazo. nawe batshela abantu ukuthi okay sizenza lokhu lalokhu ukuthi kube lula ukuthi lilethe ama-skills enu ekhaya lizovula amabhizinisi kube la makhampani. Without amakhampani, without amabhizinisi akula msebenzi.
Rega itinzwe kuna va Frank Guni vanove sachigaro vebato reZANU PF muno muAmerica neCanada. Vaguni togamuchirai muchirongwa.
Kadiva tereri.
Aiwa takasimba ndagona here budunhu renyu rinenge rinonditi tsvedzei rinonzi chii?
Aiwa tisvike kuCanada. Canada yava imwewo district tiri kuno kuAmerica chete.
Wow, okay, miyenyu inongogumira muno muAmerica. Aiwa tinotenda. Mr. Guni, we are joined by Mr. Tawanda Dzokora, MDC Chairperson North America, and Mr. Dan Moyo, MDCT USA Provincial Chairperson. They are already in the program. And we are discussing about the call by Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo to Zimbabweans in the diaspora to also consider applying for jobs back home. And these two gentlemen are saying, where is he getting the jobs from? Because there is 95% unemployment already in Zimbabwe.
Well, I think let's look at the premise under which the Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. Sibusiso Moyo, made the announcement. It was at the youth forum entitled The Road to Davos 2020. He was encouraging people in the diaspora who have requisite skills on specific jobs that are being advertised in Zimbabwe to come and help the country move forward and uplift Zimbabwe in specific areas, for instance, the area of technology and specialized skills that are needed in Zimbabwe. But he also, in the same statement, did emphasize that we have now the Zimbabwe Investment Agency. And he was also emphasizing that Zimbabweans in the diaspora can put their money together and start investing in specific areas, building companies or making companies that had collapsed, making them recover and employing Zimbabweans so that our country can move forward. He was not all in sundry calling for all people in the diaspora to come back and work in Zimbabwe, because the minister, just as you and I are, is not remiss to the fact that the current crop of employees for the state are already complaining about the salary inefficiencies and being incapacitated and so forth. However, that does not negate the fact that there are specialized skills that can be harnessed from people who are already in the diaspora in specific areas. So I don't see anything wrong with the government saying, well, if we need a specialized skill and we have sons and daughters of the soil who are already applying these skills elsewhere around the world, they could come back home under a specialized arrangement to come and utilize those skills to uplift our country. I don't see anything wrong with that.
And Mr. Guni, you are an expert in your own field. Under the circumstances, would you go back to Zimbabwe?
Well, on a personal level, there's no need for me, because there are a lot of medical professionals in Zimbabwe right now. And there's no need for my specialized skills. I believe there are enough competent people in Zimbabwe who can do what I do here. Unless if Zimbabwe wants to do biodefense, which is not necessary for our country at the moment. But there are certain areas where skills are actually required. So to answer your question directly, it depends on the requirements on the ground.
Mr. Moy.
Yes, sir.
Come in there.
Well, basically, what we are saying is ZANU-PF should not put the cart before the horse. At 95% unemployment, we have Mashurugwi running around killing people, stealing their property because of lack of jobs. To try and say people in the diaspora need to come back and fill jobs that are non-existent is just a sheer waste of time. I think the focus, I like the aspect about the investment that he's talking about. But then again, they have to make the environment conducive for Zimbabweans outside. One, to make sure to have assurance that their investments are going to be safe. And that they'll be able to repatriate their money, because most of us have families now. We can't just uproot and go to Zimbabwe, and the conditions are not conducive. So there are a lot of things that the government has to do at first, to just to attract us to want to invest. They need to give us our diaspora vote, which we still don't have, which we've been asking for and have been promised. So there has to be some quid pro quo. What is it in it for us as Zimbabweans in the diaspora that would entice us to go back home? So far, we have not seen anything from the ZANU-PF government that indicates how serious they are in even helping the comatose economy that currently prevails in Zimbabwe.
Thank you so much. Moyo Rambani muri parunare. Tisataenda kuna wadzokora. Timbonzwa muterera ari parunare. Hello.
Hello, ndakadiko.
Ndakasimba ndiani avo?
Mukoma Dominic wakumalanga.
Mukoma Dominic muri kumpumalanga South Africa.
Yeah.
Dominic.
Yeah.
Ehe, nyaya tiri kukurukura mainzwa kai mukoma Dominic.
Na vanhu vana kutapanesa vanotisakati zvaikoko vatakati zvaikoko takati vamadhaka ikoko tikaya kuruko taka madhirimbasi ano taka mafuro manyoro gumo ikozvo vakutibvee kuti zvaikoko vatibire kutibve mari dzekufutizve soti zvakuto zvakaiko kuti dzira kuti votora kusata kuti bhuvandiongodzira muzimbabwe watonyura takatobva kuya kuzimbabwe pakristu vanaiyakuneyai takata vati ukatoyayoka vana vechikoro vatimaitavapinda kuchikoro saka takaziva nikokutinea mari yechikoro nemari magrocari everything kuzimbabwe ikozvo iye yamba ndabvakanda akaeti babasa hazidetseri kuti wedzokera muzimbabwe otiyambaga mtunoko wokaukawadzira ikoko bakanotera mari yetobva kubuda bhuzi varikoro vanotema kuti mari handisibuda saka uriko vati vaite
pane mashoko ataurwa navaguni hamene kana mava makateerera hanzi aiwa hazvisi kungodaidzwa munhu chero nokuti unogona kunge une unyanzvi hwako uri kusouth africa ikoko asi unyanzvi ihwohwo hwakazarawo kuzimbabwe vakapa muenzaniso wokuti ivo ndichiremba asi kuti vadzokere kumusha kuna ana chiremba vakawanda nechakare saka havaone nidhi yekudzokera nokuti vana chiremba kuzimbabwe varutobuda vachitsvaga mamwe mafuro manyoro saka imiwo munee muchiona here kunge munganzidzokai nekunge muine unyanzvi hwamuinahwo izvozvo kuti mungaona here chidikwa dikwa chokuti regai ndidzoke ndoshandira nyika
Mucheya vanhu vari stud vari magraduate maticha achiwapei kutaisimona kuchikoro seitazoyakoinoenda replumber ndiri weredha unoweredzera hani inoitira plumbing hani inoitira sini hani inoita materials nani ndikoswera haangatekerisa hisapai materials imba mate mwana ari agere pamu
okay
angazvibatira akarongeka here vao
aiwa ha tinenge tichingonzwawo kuti vamwe vanoti tinotenda zvikuru mukoma Dominic
aiwa tichabvekotana vangodzoka vakangoaisatedzekaikoko hatipozi kuti dzoka chedzoka toga
hapana anomirira kudaidzwa munotongodzoka mega
ioaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aiwa, tinotenda mukoma regai tigonzwa vamwe kuti vanotichi. Thank you so much, mukoma Dominic. Aiwa, thank you so much. Regai tinzwe kuna vadzokora kuti vari kuti chi. That's our first caller, mukoma Dominic. He was calling from Mpumalanga in South Africa. He says there is no need for him, and he also thinks that for others to go back to Zimbabwe now, because things are not as good as to incite, I mean, to entice those in the diaspora to go back home. Wadzokora, Munoti?
I totally agree with what the caller is saying here, because if you look at it, the both the request by SB Moyo and the justification by ZANU-PF sympathizers and cheerleaders for people to go back home, I mean, it's a little bit illogical. In fact, it's illogical because, like Mr. Gunu was saying, that they are looking for specialized skills. The specialized skills that are in Zimbabwe at the present moment, ZANU-PF is failing to pay them. The government is failing to pay the specialized skills that are there right now. This is the reason why we have almost 90% brain drain. This is the reason why the specialized skills are running away from Zimbabwe. As we are speaking, reports are saying 10,000 teachers have since left Zimbabwe since December. You know, when they heard that they were not going to get any increments, 10,000 teachers have already left. That's a specialized skill that we need in Zimbabwe. And he's talking about the medical field, that he doesn't have to go back because the medical field is well-resourced. That's shocking because that's the most hit in Zimbabwe. In fact, we are having a slow genocide as we are speaking. People are dying in hospitals every day because we don't have doctors, we don't have nurses, we don't have specialized skills in the medical field. So I don't know which country Mr. Guni is referring to, that he doesn't have to go back there because Zimbabwe has enough of those skills. So I'm really shocked that he's saying that. Even if the government was able to pay the people, the economic situation in Zimbabwe doesn't make me want to go back to Zimbabwe. Because if you are given that money, you are not able to get it from the bank. You have to wait 3 days, you have to wait sometimes 2 weeks for you to be able to withdraw your money. There is a limit. If you are earning $500 or $600, and then you are only allowed to withdraw only $100 a day, how are you going to enjoy that money? So which specialized personnel is going to go and live in Zimbabwe under such circumstances? Besides those work-related situations, there is no water. There is no electricity. You know, there are no basic commodities or basic necessities are not available. Who wants to go in a country where when you're supposed to be relaxing at home, you can't watch TV because there's no electricity? Those are things that restrict the movement of labor. You know, you cannot go to a country like that. Iwa guni wacho, vari kutoramba vega kuenda, nokuti vari kuziva kuti kumusha kwacho hakuendeki.
It's 28 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe, 28 after 1 o'clock here in Washington DC Eastern Time. Before I ask my question, Mr. Moyo, may I call you to order? I heard you earlier say quid pro quo. Please desist from that word. You can't throw it around casually. It's a very dangerous word, and I know you agree with me.
Well, we'll change it to tit for tat. But I mean, these are very important points that Mr. Dzokora is raising, especially regarding Dr.
Who
himself is refusing to go back while his masters are telling him to come back. He should lead by example.
Yeah, Naso Babu Kuni.
Yeah, thank you. So let me quickly say, let me start with the last comment by my colleague, Mr. Moyo, here. For starters, I didn't refuse to go home. I said there are too many medical professionals in Zimbabwe. I don't know where Dzokora lives or which Zimbabwe he's talking about. Does he even know the ratio of nurses in Zimbabwe to patients in Zimbabwe? Does he even know the ratio of doctors to patients in Zimbabwe? We have a lot of doctors. We have a lot of different medical professionals in Zimbabwe right now. But let me make it abundantly clear. If my government requires my skills, we end up in a special arrangement. I'm on my next flight tomorrow. I'm not saying no. I'm just answering a specific question. Going to the area caller, the caller, Zavangawa Chitaura, Tino Zinzwisisa, but again, Awasiriwanu, Watilukuchaga, Awasiriwanu, Watilukutingawa, Watilukuchaga, my welder. sisi watu wa kutuanda si wealthy. Iyo wakuta wakatata kuenda kumusha, ni kutuwa izusha ya marie wanawe chikoro, sinuta wakuta hasilu wanata kuchaka. Iyo kana wasina sawo marie kuende sa kumusha wari kusakafu kwa wari koko, that is problem, that is nothing to do with the government. Tuwa zokera kuna wa zokora shwa wari kutawara izu. You know, Pane ime statement, you know, if you measure in everything you achieve, nothing, he's complaining about everything. Tukutawara about niyaye diaspora. For starters, the minister did not request, the minister did not demand. The minister was addressing a youth forum when he made that statement. And I clarified what was he talking about. He not only addressed the youth, but he talked about the specific skills that Tulugu Tika and Mazimbabwe and Zarikuli.
I see. Ndukubate Murumu Waguni. Kana wakato taura wa moyo kunyangwai taura wechidiki. Washitaura papa sina muno yoku diaspora ya papa. Saka the point yekuti vakataura muromo yo washitaura vechidiki vaitotaurira vekunze vakazoshinzwana kuti vechidiki kana anga ina hama yake iri ku diaspora abva ipapa aitotaura kuti hanzi na wamoyo dzokai mushande kumusha kana mune zvino zvinobva munofunga kuti zvinoita kuti mushande kumusha. Saka hatingarambe tichitaura kuti vaitaurira ma youth but vakatotaura ndo position yekuti anenge adzoka dambudziko rinofanira kunge richitotaurwa nderekuti vanokwanisa kuzofacilitate vanhu vakadzoka. Kuti vange vacho vabatsira rambai muri parunare vagone ndodzoka kwamuri izvo zvisina pane muteereri. Hello.
Hello, baba mangasimba.
Takasimba ndiani avo?
Muri kutaura naHilary Maposa.
Hilary Maposa.
Yebo baba.
Vamaposa nyaya iri mudariro mainzwa ngotiga.
Urumende, minister wakataura ipapo in the same statement kuti the government is beginning to work with the international organization on migration kugadzira a special package yekuti vanhu vane ma special skills iwavo vauye kuZimbabwe vanobatsira nyika. Hatisiri kuti munhu wese ngaauye, it's not a demand. Havasi kudemanda kuti vanhu ma diaspora dzese dzokai kumusha, vari kuti avo vane ruzivo runodikwa hwehwando ruziwa rwemhando yepamusorosoro ruri necessary to develop our country. Ndo vatirikugadzira maspecial package kuti vauye kumusha kuti vazobatsira. Hakusi kunzi munhu wese. Saka kana iwe wanzi wagadzirwa special package yaunopiwa, let's say government says okay, let's say it's me, ndanzi salary yaunowana kuno kuAmerica ndiyatinoramba tichikupa for the next 5 years under the same conditions. Chuya uite basa reruzivo rwauinaro speciality yako iyi. Zvabira papi mutoria muteereri ari kuti hurumende iri kuda kundibira mari, anobirwa mari papi? Hazvinei nemari yake izvi. Kana munhu achitadza kuronga upenyu hwake, that's not the government's fault. Tiri kuti isusu wongo hatisi kuramba kuti vanhu vari kutambura munyika, hatisi kuramba kuti machiremba, manesi nevamwe vashandi vehurumende vangava maticha vanga vachi vari kunetsana nehurumende. Just yesterday we had our minister of finance vachitaura kuti it's a negotiating process. We only did the first phase, we are still negotiating nemacivil servants kusvika paitwa agreement yokuti hurumende inokwanisa kuvabhadhara mari yakadi zvichiendayo. This is a different issue. It's a totally different issue. Ndataura zvekare kuti government, in the same statement yakataurwa naminister Moyo, vakataura kuti Zimbabwe Investment Development Agency iri kugadzira a platform yekuti madiasporans vane mari dzavo vouya vodyara mari dzavo voita mabhizinesi munyika. That arrangement, the government is not even going to touch the cash. Vamoyo vambotaura kuti diaspora vote, in the next 60 days we are going to have a team muno mu America ikuya muno DC ichaenda ku Texas ichaenda kune mangwe ma states kutanga kugara pasi ne Zimbabwe dzari mu diaspora kuti tiite isusu tabhire kuti ne ma diaspora dzimangani muno mu America for example uye vanoda kuvhota vangani to processa process yekuti tiwa register toona kuti kana vanyorwa pasi togadzira zvino kuti hwaro wekuti 2023 madiasporans avote ivo vamoyo vadenimo yavo pati yavo iri mupoland poland iri kudzikasa the same issue kana vasina kuudzwa nemukuru wavo vakupe that is false but poland knows kuti nyaya yediaspora vote inobatana nediaspora remittances inobatana nediaspora special skills zvinhu zvatiri kudhiskasa sehurumende neavo vanoda kuti nyika ibudirire we are working together we are discussing this openly and we want Zimbabwe to move forward kwete vanhu vo complain about everything without offering any solution
mnumzana moyo yebo luyakhulunywa yini udaba lwediaspora vote kupoland
Definitely, that was just for Mr. Kuni's information. That's our initiative from the onset. Hence, we even raised the same issue with regarding the diaspora vote to President Mnangagwa when we met in New York. That was our first point of call when we were as a condition for us in participating in Poland. My first conversation with President Kupe was, we want you to bring up the issue of diaspora vote because that is a very important issue for us and we are in the forefront and we are getting updates on where that discussion is. What we know is we've been promised before. What Kuni is saying is not the first time I'm hearing him telling me about a delegation from Zimbabwe that would be sent to come and talk to us. He's always been all talk and no action, which is something that we've gotten used to from ZANU-PF. Hence, we are pushing our party MTCT, pushing through Poland very hard. We were supposed to engage President Mnangagwa on the sidelines of United Nations last year. We had a meeting planned. When he had the tough questions, we were going to ask him, he chickened out and instead opted to meet with ZANU-PF members only, but that does not mean that we are going to stop raising issues that are pertinent to us. And the diaspora vote is the first above all, because that is the one that will show the world how serious ZANU-PF is about this diaspora community.
Thank you so much, Mr. Moyo. Eva Zokora, amene mune zvekukanda here apa.
zvekukanda tinogara tinazvo vaguni ndikushamisika kuti Zimbabwe yavari kutaura ndeipi ende uye nyaya yavari kutaura yemainvestments anoenda kunoisa mari yake muZimbabwe ndiani munhu akakwana muZimbabweni kana asiri muZimbabweni anonoti akunoinvesta kuZimbabwe kwokuti mangwana unomuka mari yakachinjwa mangwana unomuka usingazive kuti karenzi iri kushandiswa ndeipi ndeupi munhu anoda kunoinvesta kuZimbabwe kwokuti mari yaunenge wawana iwewe haukwanisi kuti unotenga zvinhu kusouth africa kana kutenga zvinhu kune dzimwe nyika saka hakuna munhu achanoisa mari kuZimbabwe achanoinvesta mari kuZimbabwe mainvestors haateerere kune mhirizhonga mainvestors haateerere kunhu kunogara kuchideuka ropa izvozvo zvatiri kutaura pano nhasi musi wa15 kwakaurayiwa gore rakapera vanhu 15 munzira mumugwagwa yezimbabwe saka ndiani anoenda achinoisa mari kwakadaro ikoko then nyaya yavari kutaurawo zvakare yekuti regai nditaure kuti tiri kudiwa kuZimbabwe haasi maspecial skills ari kutaurwa navaguni tiri kudiwa kuZimbabwe vanhu vese vari muno maticha hakuna manesa hakuna madoctors hakuna saka ndo vanhu vese vanofanira kudzokera kuZimbabwe kwete maspecial still cheated.
Thank you. Todzoka kwamuri manje manje vadare. Alo muteereri. Alo.
Alo makadiko.
Takasimba ndiani avo?
Ndiswani pa Botswana apa.
Zitamati ndiani?
Swani.
Swani.
Eh,
munokuluma here?
Ah, ndinotaura.
Ah, taura itinzwe mukoma Swani.
Ah, inga fara sikuru kupinda mchirongwa mkoma jonga.
Tinotenda woku kuti matitsika woimi.
Ah, ndine nguva yakareba sereke ndichida kupinda mchirongwa ndichitadza kupinda. Aya. Ndaida kungobetserawo hangu papupi nenyaya yamuina mchirongwa iyi.
Yeah.
Ah, ndakabva kuZimbabwe ndotori ne 2 weeks ndabva kuZimbabwe. Handisi kutendera nemashoko ari kutaurwa navagunayo.
Yeah.
Nekuti ndakabva kuZimbabwe basa rinotonzi ririko kuZimbabwe ndiri kutengesa majuice card chete.
Saka ndoda kubvunza mukoma Swani musati maenda mberi. Kana riri basa riri kuwanikwa rekutengesa majuice cards, vanhu vachikwanisa kutenga majuice cards, zvikurekedza kuti pane pari kuitwa mari nevana veZimbabwe somewhere yekuti vanokwanisa kutenga majuice card. Hakusi kushanda here kuri kuita vanhu iko?
Ngoma jonga tose here tongotengesa majuice card nematomatisi.
Aiwa hadza pari kudiwa special skills hadi.
Special skills.
Eh.
Vanhu vane ma special skills varipo asi kuti kutora mari yavo vachikanda muromo mengwena. Ah, ndozvo. Vanhu vakachanga ndochakachenjedza mukoma jonga. Vanhu vakaona zvakawanda. Vangova kungotaurawo kwevanhu vari kushaya zvekuti vati kuti vabete gwe zvakanaka asi kutika vanhu vanoita nekuona vanhu vanenge vachiti vari kuda ma special skills vari kuda chii vari kuda chii asi vanhu vacho ukavatarisa manje ivo ndo vanenge vakufamba nemazimota nei nei iwowo wosara usina chunhu.
Ah, maita basa zvikuru mukoma Swani.
Tinotenda.
Hai nezvo. Yes, we don't need
that. Thank you so much.
It's 17 minutes before the top of the hour, and this is Live Talk. Tonight, we are talking about inkuthazo kahulumende. Eyokuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe abalobungcweti thize kumele badinge imisebenzi ekhaya baphenduke bazevuselela ilizwe. Namhlanje silo baba uFrank Guni owebandla lezanu PF, umnumzana Dan Moyo owe-MDC-T kanye lomnumzana Tawanda Drokora owe-MDC konapha eMelika. Ngize kuwe umnumzana Moyo. Uguni ukhulume ngequla eliza kuza khonapha eMelika lize khulumisana labantwana beZimbabwe nge-diaspora policy. Ngaphandle kwe-diaspora vote okhulume ngayo, kuyini okunye okumqoka elikufunayo eliza khuluma ngakho laleli qula?
Well, I think okokuqala kubalulekile ukuthi sazi ukuthi bona iagenda yabo ngenhloso bani ukwenzela ukuthi sikwazi ukuadressa izinto accordingly. Thina njengabantu bediaspora ziningi izinto esifisa ukuthi ngabe ziyenzeka ekhaya, especially ngezimali esizithumelayo ama-remittances lawa, lokuthi kube lama-opportunities awe-business for abantu abafuna ukubuyela ekhaya. Ngoba lokho kutshela abantu nje ukuthi mali lama-skills phendukani, kungela msebenzi, kungela plani yokuthi bazowa-aplya kupha ama-skills akhona lawa, angiboni ukuthi kusizane. Ngoba okokuqala, njengoba ngishilo yokuqala ngaphambilini, abantu abaningi sebele mizi la ngoba impi yenkululeko eZimbabwe has been going on now for almost 40 years. And in Zimbabwe, the freedom is only limited to abantu bezanu ngoba bathi chini chavo. So sifuna ukuthi sina kukhulunywe in broader terms about how we are going to move forward with Zimbabwe. Ibe lenkululeko abantu bakwazi abafuna ukutoyitoya bakwazi ukutoyitoya bekhululekile njalo kube le rule of law le ndaba ze corruption ukuthi corruption bazimisele ukuthi kanganani ukuthi i-corruption eZimbabwe iphele sikhangelane konke lakhona lokhu ukuthi ama-political reforms esiwafunayo ukuthi ma kubuya 2023 kube le level playing field ukwenzela ukuthi ama opposition parties lawo akwazi ukufila ukuthi ama results abe free and fair awokhetho ngoba ngeke siqhubeke siba lama results ahlale contestwa umhlaba wonke jikelele sesisaziyo ukuthi thina vele ama elections zethu yikudlala nje lokumosha isikhathi.
Siyabonga mnumzana Moyo, uyaqhubeka ubambile. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli? Halo mlaleli.
Ye, ngiyakuzwa baba, unjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Uma lomzimba lapha eBhinga.
Yebo mnumzana, kunjani eBhinga lamhlanje?
Hayi, kuzele liyana, lingani liyana. Ngoba izidingela zilima phansi la, kukanelilisa kodwa liyana.
Hayi kaline mpela mhlawumbe inkomo zingaphila. Uluzwile udaba singalo lamhlanje uhulumende uthi abakudiaspora abalobungcwethi mabaphenduke ekhaya. Uthini ngalawa mazwi?
Bezosebenzisa bezosebenzela imahari ezingekhoyo lapha thina sihlawula kangaka.
Kuthuba ungcwethi babo buyadingakala.
Kanti bazasebenza njani njengoba amafemu avaliwe, amankampani avaliwe, ukuthi bakhona bayabe besebenza izihlahla yini?
Asazi, mhlawumbe bazabatholela imisebenzi.
Imisebenzi ingathi lapha siyitholi thina, akulalutho kanti kuyindlela. Mina ngibona ngani uhulumende ngabe usowakhuluma iy'ndaba zamatisa laba abangekhoyo emsebenzini. Abantwana sisunga abantwana abaye esikolo abafundi, amatisa ngabe kuthiwa bakhuluma ngodaba lokuthi amatisa babatholele ihole elingcono abakhala ngayo, ngabe kungcono? Hayi, khona loku kumani abakwenzayo.
Hayi, siyabonga mnumzana ongena kuhlelo khona ngapha eBhinga.
So
aha, anzi nemtereri jongwa jonga dai vachitaura nenyaya yevarairidzi vari kuramwa mabasa. Vavawedzere mari dzavo vadzokere kumabasa, kwete izvi zvisina musoro in courts, to court the listener there. Yeah, anzi zvavari kutaura izvi hazvina musoro, because hapana makambani akatobvara hese. Saka vanenge vachidzoka kuzoshanda kupi?
Regai tinzwe vaguni kuti vaguni hanzi vanhu vanodzoka kuzoshanda kupi kana kusina makambani?
Aiwa mukereri, tiri kumudza zvaari kutaura. Vavankoma, siyakuzwa. Kobva histori iri parapa ndeyekuti makambani akakolapsa ndo achiri kuda akakumutsa naye. Inda vanhu vasingateereri, vanhu vanoda kufungirwa zvese. Kuri kuti isusu makambani akavhara anozikanwa zvana Dent Whitehead, tine makambani ekugadzira bhutsu anogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuexporta. Takanangana nenyaya yemigodhi energy, iye zvine izvi kutaura kwatiikuita today, just today, the government has approved the preliminary requirements for licensing diaspora based and locally based Zimbabweans to get licenses to start putting up solar plants and alternative energy supplies to the country. Mandanzo aitaura nyaya yecorruption and so forth. Just today, President appointed two deputy general deputy directors, director generals in the president's office. One of them will cover the issue yokushanda nema judges ne Zimbabwe Anti-Corruption Commission to deal with corruption, because we acknowledge, we accept that there is serious corruption in Zimbabwe and it needs to be dealt with, it needs to be stopped. But
that does not stop us from developing our country. We can do both. We can deal with corruption and rebuild our country. There are critical companies in Zimbabwe that need reviving. For instance, look at CAP. CAP Zimbabwe used to supply medical services to the entire Southern African region. It's still there. The facilities are still there. The skills are still there. All we need is to put our heads together and reinvest in it and restart the companies and start producing drugs. That way we reduce our import cost drugs because we're producing them locally. And we can export to other countries, thus earning foreign currency, which will help our country develop. But vanhu vari negative vanongokumbula anything to do with government than people are just complaining and complaining and complaining. Iwewe pachako, what are you doing? Why do you want the government to do everything for you? What are you doing to contribute? The government is people. The government in general and Zimbabwe. Hakuna umwe munhu anozouya achivaka Zimbabwe. Nobody is going to come outside of Zimbabwe to come and develop Zimbabwe for you. You can only develop Zimbabwe for ourselves. Ndikanditaurewo futi zvakare kuti vadzikora vanga vachitaura nyaya yekuti hanzichamisa ane makii eikonomi yenyika. Kana aine makii ambiko ashandisa kuMDC kwavo ikoko. Chamisa has no keys to anything. Chamisa, if he wants to contribute to the national development, he has to come into Poland.
Yes, vagone chimbomirai. But I'm a Kadaro, Gunitinem Terre, it's a Tapawa, Jokoram Kanogu responder. Hello? Takasimba ndiya nao?
Ndi David kubozwana.
Mukoma David.
Ndani tikumbira kuti munzwisise kuti wanguni wawo wari kutopa minista wawo iwo ndiwe zano. Asi wari kuti kuti wadzokere kumba wari kutopa minista wawo makondisheni ekuti kuti ndidzokere ndinoda kuti nditange mundiwindise kuti musandipa mari yangu yandiri kutambira ndiri kunze kwenyika. Handizivi kuti ndozvinoita vanhu vane chito chemwoyo pamwe ani chenyika pamwoyo here kana vachifanyisani nyika makonditions akadaro uye kuti vari kuti iwo vanoda kupuhwa yavanoti special amenoti special kuti iye vanoda kupuhwa kuita kuti vakoko vadzore munyika kwavo vanodi kungodzokera vasingati hurumende makonditions ekuti vanoda kutanga vapuhwa mari yakati nemararamiro avari kuita vari kunze kwenyika ko varimo munyika vari kurarama sei.
Regai tiva pindu tuatu wa pindu remaita basa mkoma David. Thank you, Mr. Guni. Guni, 30 seconds. Setapa wadzokora mukana.
Mkoma David, this is a business transaction. In business, you negotiate. Aungotanga wadindoso kundotakura mabegi. Ndoenga nono gara. Usinga ziye kutupenyu. Wakamira say, if the government requires my specialized skill, then they have to meet my conditions. It's a business transaction. In business, you offer something and you negotiate. That's how business operates.
Thank you so much, Waguni. Vadzokora mhane kanguva musati mapa mhinduro dzenyu kuti tozava kuti chidokwa dokwa chiripo kuti munge muchikanda mashoko ngotidimu nokuti chirongwa chaakukambaira.
Handi Zimbabwe move forward. You move forward. Ichienda kupi? Zimbabwe is not moving forward. Why hasn't it moved forward all this time? Uye ndinonzwa tsitsi kune vanhu vakaita sana Mr. Guni nevamwe vanhu vese vanofanira kuuya pamhepo vachi defender ZANU PF, defending the indefendable, and in the process start lying to the people of Zimbabwe, you know, kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Izvo zviri kuonekwa nevanhu vese nemunhu wese kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndotonzwa tsitsi pane zviri kutaurwa na Mr. Guni.
Hello, ndokunga nhare yavadzokora inenge ya dona.
Mr. Moyukona.
Ye ngikona baba.
Ye kuqotshekelwe phambili njani sivala uhlelo nje.
Well, I think izani yazi ukuthi inkinga zelizwe zikuphi. I think singakhuluma size sitshintshe umbala kodwa kusoze kutshintshe iproblem ekhona ekhaya. Iproblem esilayo isukela kudala. Ngiyazi bathanda ukukhomba indaba yama-sanctions kodwa uma usubabuza ukuthi kanti ama-sanctions kahle vele wona alethwa yini. Mpu abasafuni ukuphendula kahle. Sebeqala ukudinga ama-excuse okuthi hey indaba zelendi lani. Iqiniso elikhona yikuthi i-US yafaka ama-sanctions for ama-reasons abhaliwe kuzidera. I-US yathi ngizolisebenzisa futhi igama lelani ongafuni ngilisebenzise i-quid pro quo. yathi yona i-US government if lingenza lokhu lathi zwenza lokhu. Why bengakakwenzi lokho okukhulunywa yi-US government ukuthi lawo ma-sanction abathi iwona abloka izinto ekhaya ukwenzela ukuthi alifte? Sisalindile ngoba lokho kwabo ukuthi bathone bevika ngomunwe akusizi ngalutho. Ngabasitshela ukuthi ama-industry abulawa yini, bangasiki indaba yama-sanctions le ngoba bayazi okumele bakwenze ukuthi ama-sanctions akhishwe.
Kupholadi laphana kukhona mpela okukhanyayo elikwenzayo yini, ngoba abantu abaningi bathi selaginywa izano nje konke okhulunywa izano liyakusupporta.
Ayikho nje, that is so far from the truth. Akulaqiniso kulokho. We are there as equal partners lezanu in terms of discussing, negotiating what thina esimele abantu ngakho esibona esikwazifunwa ngabantu. Ayikho nje into yokuthi sisupport sivumelana lento yonke ekhulunywa yizanu. Then if that is the case, there is no need for even to sit down and negotiate. Thina we are negotiating in earnest because iparty yethu iparty yabantu ngabantu. Simele abantu kuphola lapha, izifiso zabantu yizo esizimeleyo. Izinto zonke esihlala sizikhuluma ezirongo ngezanu PF esizikhuluma phambi kwakhe even laye umongameli u-ED, yizo izinto esiphusha abasirepresentayo ukuthi bazibringe up kuphola. So nje ayikho le ndaba yokuthi thina sigwinywe yizanu. Ukukhulumisana yinto enhle and kuyafunakala, and you must know ukuthi yi-resolution le eyaphaswa yi-MDCT Congress ka-2014 umongameli Tsvangirai saphila, ukuthi kumele sicreate i-national dialogue. Kumele kwazakala ukuthi this vele yi-idea yethu thina njenge-MDCD from kudala, akusiyi-idea yezanu le dialogue.
Paka uma ipapa manje chaitika va moyo ndechekuti taita dambudziko nhare yava guni pamwe chete navadzokora nhare dzavo dza donha. Vaguni varipo.
Yes.
Nhare yavo yange yambodonha, saka vaguni varipo. Vaguni pindurai tinzwe, tanzwa va moyo vari kutaura pamusoro pekuti kupola doko kwakaenzana hanzi muchechetere mvura yegui, asi vamwe vari kuchema kuti vepolad vanenge vachitoudzwa zvekuitwa nezano PF. Saka zano PF yakangoshandisa mukana wayo kuti ingobata vanhu kumeso.
Aiwa, kupolad kutinotambira madzine masuggestions anobva kumapoka ese, asika hazvichinje kuti isu ndisibato guru ikoko uye ndisibato riri kutonga. Pollard chirongwa chakaitwa nemukuru wezano PF, mukuru wehurumende, ndisu takasunga chisungo ichocho kuti ngatideedzae nevana veZimbabwe vese vezvematongerwo enyika yezvino zvitaakuherengedza, tichitutsira tounza vemachechi, tounza vemabhizinesi, tounza vese vanoda vane chido, those with the patriotism at heart, those who want development and cohesive moving forward of Zimbabwe are all welcome. We are saying all their ideas, even their criticism, is welcome in a platform that looks at developing our nation together. We cannot, as a nation, move forward when some people think that they are so special that they require a specialized arrangement, a specialized political arrangement on their own. We have one political platform, Pollard. If other political entities do not want to participate in this process, let them stay wherever they are. Zimbabwe will move forward with those who are willing to join hands and rebuild our nation together.
Vaguni, mangoita mhanza yakanaka yekuti vadzokora havachisipo. Dai vanga vazvipindurawo vachimirira bato ravo. Zvino dambudziko racho nderekuti nhare yavo yadonha. Asi
vadzokora vabva kunyepa panapa vachiti inini ndati zvakanaka kuZimbabwe. That's not what I say.
Aiwa, saka ndiri kuti manje pane pachida dai vanga varipo vachipindura vega, asi zvisinei, tochengetera mangwana Ntunga.
Aha, and that's it, Zimbabwe. Thank you so very much, Dr. Frank Guni, ZANU PF chairman, ZANU PF here in America. Also, thank you to Dan Moyo, MDCT USA provincial chairperson, as well as Mr. Tawanda Dzokora, chairperson of the MDC, led by Nelson Chamisa in North America.
Tisakangana vatereri, Ntunga, tine vatereri vakati kuti vapinda muchirongwa. We also want to thank our listeners who joined in our show today. Inyaya yanga ichiita kuti vanhu vakawanda vanga vaida kuparticipate, asi nenyaya yekuti achida kuzvinhu zvienzani. takwanisa kutiedze kupinza vatungamiri wemapato akasiyana siyana
kutema tisina
tisina watinorerekera. Thank you so much. My name is Jonga Kandemiri. Till we meet again here on Studio 7. Good night.
And I'm Tungamili Nkomo.